nema programs nema projects akawanda antinoita kuZimbabwe through foundation ndakatanga Zimbabwe Youth Development Foundation Trust inazikanwa zvakare nerimwe zita rekuti Zimbabwe Standing B. 2014 ndakatanga Zimbabwe Youth Development Foundation Trust iyo patakaitanga donzvorangarire kusapota maeducational initiatives kuZimbabwe saka gore negore tinounganidza mabhuku nezvimwe zvinobatsira pakudzidza tichizvitumira kuZimbabwe zvichiendawo kuvana vatingatiko vari disadvantaged uyezve gore negore tinoti vana vaite macompetitions aya anonzi B vanosangana zvikoro nezvikoro voita macompetitions aya then vanenge vahwina tinogadzira timu yatinoti Zimbabwe Spelling B team inoenda kunokompita kuAfrica Spelling B championship saka isusu hatingwaoni chete semacompetitions emaspellings aiwa tinoona kuri kutiraya kuti vana vave neyatingati pachirungu exposure.
Takaonawo muri kubatsirawo vasungwa vari kujeri rechikurube mungatitaurirawo pamusoro pechirongwa ichocho.
Yes, tese panenge paine need tinoona zvakanaka kuti tikwanise kupawo hands kana rubatsiro sezvatakaita maweeks apfuura ayo kuti pane vamwe vasungwa vatakaonawo vanga vari kudzimbikana nekuti vanga vasingakwanisi kufamba vanga vachitambudzika zvakanyanya then we decided kuti vabatsirone wheelchair through the Tilda Foundation saka takakwanisa kuvabatsira kuti vange vachinopiwa.
Pakuunganidza kwamunoita rubatsiro matambudziko apa amuri kusanganawo nawo
vatinoshanda navo kuno muamerica maorganizations mamwe anotibatsirawo sezvo sokuti tiri kuunganidza zvi zvakaita sekuti tiri kuda kutiraya kuti titumire container rinenge rakazara organization inogona ngoti isusu tiri kukubatsirai nezvinhu asi hatisi kukupai mari yekuti mushipe saka shipping cost yese iri kwamuri then isusu otitanga kumhanya mhanya kuti tiwane chii mari yekuti tishipe kana kuti vanoti tinokupai half then half motsvagawo saka isusu kune vamwewo hamukwanisi kutibatsirawo here hamukwanisi kutibatsirawo here kuti zvinhu zviende uye kana tasvika kuZimbabwe sometimes tinogona kunge izvinhu zvenyu zvinofanirwa kubhadhara juti.
Mataurawo nyaya yekuti muri kushanda nezvikoro iye zvino mune zvikoro zvingani zvamuri kushanda nazvo?
Tine zvikoro zvakawanda izvi zvinotipenda hazvo nekuti purogiramu ipi pachirumhanzi chaiko takashanda nemaschools akati wandei anosanganisira ana Maware Primary School kuHurungwe takashandawo nemaschools akawandisa Hurungwe West.
Ndoupedza hangu ndichibvunzawo kuti ivo advocate bayanai vakazvarirwa kupi vakakurira kupi?
Ini ndakazvarirwa kwachirumhanzi kuMidlands pandakazvarirwa ipapo ndikakurira ikoko kwachirumhanzi ndikadzidza panonzi paHama High School primary yangu ndanga ndaitsvira panonzi paMaware Primary School kubva grade 1 kusvika grade 5 ndikazoenda kuHighfield panonzi paMutasa Primary School ndikaita grade 5, grade 6 and grade 7 ndikazoendawo kuUniversity of Zimbabwe Law School kundanga ndaita zvidzidzo zvangu zvemutemo ndiri ikoko. MaAmerica 2015 ndopandakauya ndichiita zvidzidzo zvepamusoro yavanoti graduate school so ndakaita masters yangu panonzi paTulane University Law School kuNew Orleans, Louisiana.